nyaya yekumanzo blessing inyaya inosiririsa nekuti unorangarira kuti gurakapera ma clients iwaye eku Arnold Farm neku Spelling Farm akapiwa court order ndarere ku High Court vachinzi havafanirwe kubviswa pavagere vasina kupiwa kumwe kwekunogara kana kuti vanhu vari kuvabvisa vasina court order. Asi tazonzwa nhasi ma clients vatiudzaiwa vachiti kune marori auya nemapurisa anepfuti nembwa vakatanga kuputsa midziyo yavo nedzimba dzavo vachivati vanofanirwa kubva ipapo asi vasina kuvaudza kuti vanofanirwa kuti vaendepi. Isusu tazo semagweta ari kumirira vanhu ava tazoti regai titaure nevakuru vemapurisa vanoita vaya vanonzi malegal advisors vemapurisa vanovarayira maererano nezvemutemo tisati tanyanya kuti timhanye kukoti kunoti vakashora dare. Saka tavanyorera tsamba tichivati nguva dza4 dzikange dzadarika vasina kumisa mapurisa avo kuti vasaramba vachiita izvi, isu mangwana makuseni tinenge taakuita mapepa ekuti tiende kudare remhosva tichinotiudza dare kuti vanhu ava vakashora dare nekutyora court order yakapiwa nedare vari kuita zvinhu zvavakanzi havafanirwa kunge vachiita zvekubvisa maclients edu pa Arnold Farm.
Bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzakadai?
Bumbiro remutemo tinotanga kutaura nesection 74 iye inoti munhu haafanirwa kunge achibviswa paagere pasina court order, uye court order inozopiwa pachinge pacherechedzwa zvimwe zvinhu zvakawanda sekuti munhu uyu ari kuenda kunogara kupi, uye agara kwenguva yakareba zvakadii ipapo, and zvinhu zvakaita sekuti ane zvinhu zvakaita sepropati yake ipapapa. Nekuti unorangarira kuti uona ka vanhu vanga vatorima zvirimwa zvavo pavagere ipapa, vana vavo next week chaiye chaiye vanenge vava kutoenda kuzvikoro zviri mudhuze imomo, asi votonzi ichitosumuka izvozvi.